Tato receive agenda yemusangano kubva kuhurumende ichitaura zvese zvatichadiscussa zvatakawirirana kudiscussa uyezve kuti meeting yacho ichaitwa musi wa14 November. Zvizhinji zvatinokurukura nezvazvo ndezvecost of living adjustment. Ndofunga takambokurukura tichitaura kuti zvinhu zvese zvakwira mitengo uye zvimwe zvakuchatwa nemaus dollars. Isu vashandi vehurumende upenyu hwatiomera, hatichakwanisi kutenga uyezve mari yatinotambira ichakwanisa kuti tipedze mwedzi tichiriritira mhuri dzedu uyezve nekudya nekuenda kubasa. Saka inyaya yatakaturira kuhurumende tikange tabuda even neresearch paper redu tichitora maprices ariko iko zvino uyezve tichitarisa PDL tichitarisa bread basket redu tikaona kuti maprices ariko aya anenge achikodzera kuti munhu anopiwa mari yepasi pasi anova general yend atambire 1700. Chakunetsa tichazoti tingati iusa kana chii but kwatiri isusu tinoti iUS dollars nokuti ikonomi yedu yanga ichiranwa nemaus dollars uyezve even mari yatanga tichitambira yacho yatabhesa on tichigadzirisa cost of living yedu adjustment yedu tanga tichibva pamanyaya emaus dollar iwayo.
Ko, nyaya yebhonasi yakamirawo sei nokuti vanhu vangadai vaakutotarisira mabhonasi?
Nyaya yebhonasi zvee ndoimwe nyaya yatichakurukura. Vachava vachitiudza position yavo chaiyo is government. Tiri kuverenga mumapepa tichinzwa kuti bhonasi ririko asi tinowanzoziva kuti zvinhu zvinenge zvakakodzera ndezvekuti hurumende uye kuvabiriri vehurumende vatitaurire kuti vanotibhadhara bhonasi redu sei, vachatibhadhara rini.
Pane mamwe masangano evashandi vehurumende ari kuti Apex Council haina zvairi kubatsira, munotiwo?
Kutaura kwevanhu vanenge vasiri mukati mezvinhu zvinenge zvichiitwa ndofunga mukatarisa muchaona kuti Apex Council haazi munhu kana kuti union. Apex Council ibumbiro yevashandi vose uyezve Apex Council yakati hatitange nekungoda kuti tingada kumacha kana kuti tingada kutukana naemployer. Totanga tasangana naemployer tazozviona tazvitadza ndopa tinodzokera bheki kuvanhu. We believe kuti isusu takasarudzwa nevanhu kuti tiite basa, tinongotanga taita isusu basa racho rekumirira vanhu kana tazotadza tozodzokera kuvanhu. Uyezve pamadiscussions atichaita nyaya yamanotaura eApex Council muchaona kuti bumiro redu remutemo constitution yezimbabwe yaakutaura kuti vashandi vese vehurumende vanotenderwa kuita collective bargaining. Saka Apex Council chimiro chayo chinenge chisinganyanyopa simba kuvashandi asi kuti chinenge chipa simba kuna employer. Zvinova zvinhu zvatiri kugadzirisa zvatova tatova paadvanced stage. Ndinovimba kuti nyange dzikuru kunzi tinoda bargaining council inogona kuitwa ichibva pane umwe urongwa huripo like Apex Council nomatezike tichironga kuti tichagadzirisa bargaining council yedu sei. Even paagenda pedu tine nyaya iyoyo yebargaining council kuti tizoti mafambiro atiri kuita tasvika papi, asi takatotanga nhano dzekuti tigadzirise tikwanisa kunge tichinge tine bargaining council.